Ndinobva pindura ndichiti kana munhu ari president haazosi chikopokopo chaanofamba nacho nokuti apa akuenda kucampaign. Maprivileges of being an incumbent. Vana biti pakanga vari maminister taakuenda kumacampaign vaifamba nemabhenzi avo ebasa. Saka hapana chambochinja. It's part of the culture yatagara tinayo in politics yokuti when you are in office you continue using your official privileges during an election. And takawirirana patainyora constitution kuti government does not get dissolved before the election. Toramba iripo namaprivileges anenje maministers anoramba aripo kusvika pane government new one in office. Saka hapana chinofanira kushamisa ipapo.
Ko zvavari kuti dzimwe nguva panopiwa mombe paya panobva paibatanidzwa nemusangano weZANU-PF.
Handisati ndaona mombe dzichipuwa parali. Chandakaona ndechokuti Minister of Agriculture ari kuita mafunctions ake saminister of agriculture opa mombe inova government program yagara iripo. Kana paine vari kunetseka nokuti minister uyu inhepo yeZANU-PF, that's our constitution, ndo zvainoita. Minister anobva from a political party. Saka sometimes you may not find the difference so easily. But I very kita very clear kuti panapa ndiri minister of agriculture ndiripa mombe as a government empowerment program. Zvakangonakanaka chose.
Pane imwewo nyaya yataurwa nhasi navachamisa vari kumasvingo uko kuti avaone komiti yakaumbwa navamunangagwa yekuti irwise uori iri muhofisi mavo ichishanda. Munoona sei nyaya iyoyi?
Vamunangagwa vachitoti vatore bandiko rokurwisa uori hupinde muhofisi mavo vakatoitira kuti komiti iyoyo iwane simba guru kudarika painenge yakamira yoga. Asi dzinohidzana. Anti-Corruption Commission ichange ichihidzana namainvestigators anenge ari pasi pehofisi yapresident kuti iwane simba rokusatya kurwisa uori. Ndozvavakatozviitira ende chinhu chakanaka ichocho.
Ko tombotaurawo panyaya yekutsvaga rutsigiro, muri kufara here nezviri kuitwa kusvika pari zvino zvekuti munotarisira kukunda zvine mutsindo?
ZANU-PF yakatohwina. Payakangounza new dispensation ndopakapera game. Yakatohwina kudhara, saka basa riri kufamba. Tachitori mundima. Avanokupidzana nesu vari kuita chirango chakanyorwa muconstitution kuti kunofanira kuitwa maelections. Akahwina anotozikanwa. Vamunangagwa neZANU-PF vari kurova claim majority.